hapana chinoshamisa kuenda kwavari kuita ukot iright yavanopuwa nemutemo, iright yavanopuwa neconstitution pamwe chete neaccess to information and protection of privacy act.
Zviri kudikanwa neVeritas izvi zvanga zvisingafaniri kuva zviri panze pachena here kuvanhu?
Zvimwe zvacho zvinhu zvinofanira kunge zviri pachena, asi zvimwe zvacho marecords kaandataona here kuti kaemployer nezeki ndiani uye akamira sei sei zvimwe zvakadaro. Awo mamwe marecords ekuti anongowanikwa chete kana makumbira emvumo yekuti maone, nokuti information yakakosha. Pane zvinyuto zvakawanda zvekutaurwa nemapato akasiyana-siyana uyezve nemasangano akazvimirira zvinoenda nokuti zeki iri independent here kana kuti haisi independent. Muzeki mune vechiuto here kana kuti hamuna vechiuto? Saka kuti tive neconfidence yekuti muzeki hamuna vanhu vechiuto vari kushanda muchiuto, vari kushanda muzeki panguva inoi, zeki inofanira kuratidza pachena. Neprinciple yandataura iyoyo yetransparency kuti vari vayakaemploya vanhu vakaita sei.
Sei vanhu vachienda kumatare kazhinji kazhinji kudari pamusoro pesarudzo iri kuuya iyi?
Zvatiri kuona zviri kukonzera kuti vanhu vaende kumatare panguva ino zvinhu zviviri zvitatu. Chokutanga ndechekuti electoral court sekuziva kwenyu majudges acho ari 35 aangu apoindwawo chete mazuva maviri matatu apfuura, saka tanga tisina electoral court. Kuveko kweelectoral court kwapawo mukana kuti avo vanoda kuiapprocha vachinyunyuta nezvinyuto zvavo vakwanise kuenda kumatare. Ndochokutanga chaitika izvozvo. Sechipiri ndechekuti izvo zvinhu zvedu mafambisirwo esarudzo dzedu anga ane chinono mukati, mukatarisira kuti voters roll yakatora nguva kuti ivepo, provisional voters roll. Saka kureva kuti pane zvinhu zvizhinji zvaisagoneka kuitwa kumashure uko zvakungokwanisa kuitika uno kuti nguva yacho yasvika. Uyezve chechitatu ndechekuti president vaproclaima maelections pane zvinenge zvichitarisirwa nemapato akasiyana-siyana zvakaita sekuti voters roll riripo here. Tiri kuda kuti tikwanise kuona mukana wekuriodhita zvakaita saizvozvo. Zvinoitika chete nokuti yangove nguva yekuti zvinhu zviitwe nechimbi chimbi nokuti zuva reelection rakuzivikana. Saka hapana chinoshamisa, ndosaka tine majaji 35, majaji iwo akawanda zvikuru anogona kunzwa nyaya idzodzo.